manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro 2007 makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yoenderera mberi neurongwa hwayo kuita Congress yechimbi chimbi muna zvita. Paine mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu mumwe wacho ari mudzimai. Vamwewo vachiti vaimazene munangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri vemutungamiri wenyika. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chovhiringwa nemutemo unosungira kuti vanhu vape humbo hwepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvhota izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vakundikane kunyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanonzi vave parumana nzombe sezvo vave kumanikidzwa kuti vozemberana nemudzimai wavo amai Grace Mugabe here kana kuti munhu wavadyidzana naye kwenguva yakareba vaimason munangagwa. Danho iri rinofanira kutorwa muna zvita pari kuitwa Congress yechimbi chimbi muHarare. Matunhu ose anonzi atambira chisungo chekuti paitwe Congress yechimbi chimbi uye zvatove maoko evanoronga mabasa mubato rezano PF Ignatius Chombo. Amai Mugabe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40 uye vave makarasonane navamunangagwa vanonzi vanotsigirwa nechikwata cheTeam Lacoste. VaMugabe avanga vachiramba kubuda pachena kuti vanotsigira chikwata chipi vanonzi vainge vachida kuti paitwe vatevedzeri vavo vatatu sezvo madzimai ari kuda kuti pave nemudzimai pavatungamiri kana kuti presidium. Asi veG40 vari kuti bato ridzokere kubumbiro raivepo risati ravandudzwa muna 2014 iro raiti vatevedzeri vave vaviri chete asi mumwe ari mudzimai. VaMunangagwa vari kupomerwa mhosva yekuti vave nemakore vachironga tsoro dzekutora chigaro chavaMugabe. Asi vanotsigira vaMunangagwa vanoti Congress iyi inofanira kungozeya nyaya yesarudzo dza2018 uye kusimbisa kuti vaMugabe vatungamire bato kusvika murufu. VaMunangagwa vanonzi vanorutsigiro rwakasimba kubva kuMidlands nemasvingo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeProvincial Coordinating Committee yeMidlands vaJora Mugumbo akavabvunza nezvezvisungo zvedunhu ravo.
Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection okumuna 2018 anenge ari His Excellency President R.G. Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregister kwavanhu mazuva ano zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovince edu yese ari 9 kuti aiwa handei ku special congress.
Asi pakaita chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe imwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato iwo akatosarudzwa kare nebato muna 2014.
Hapana nechikonzero chiripo, zviripo ndezvekuti kana tava kungosangana se special congress atinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe imwe misoro yanda kutaura iri pasapa yokutoda kuti tione kuti taita gadziro dzakakwana tinenge tava kutongoita afemu. Saka tati hatisarudzi, tiri kungoita afemu.
Tiri kunzwa vamwatiri kutaura nawo kumatunhu uko vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai. Midlands province haina kutaura nezvazvo.
Inyaya yakataurwa kare, irizolution inobva nokumadzimai. Vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment. Saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo.
Saka mutarisire kuti pa extraordinary congress ipacha sarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri.
Politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwa president. Kana vakada kuchinja vanochinja.
Nengo yeprovincial coordinating committee yeMidlands vaJora Mugumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata osachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno avasina kuruma vachifuridzira kuti vamunangagwa vadzingwe mubato.
Zvataka kurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership understand nyaya yeBVR takawirirana semanikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna December. Zvikonzero zviri zvekuti chekutanga tuda kuita reaffirm candidate chayava mugabe kuti ndo vachamirira zvano PF come 2018 harmonized election. Izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress tavhotera mugabe zvine mutsindo bhora rapinda mugabe president havana kuwana nguva yekuzorora. Ndo pakatanga kutoropodzwa kwava mugabe navana senenda muzvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons emaprovince eyouth league. Tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzana mutsvangwa vana mapema danda vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati vana energy mutodi zvishenda zvakadaro. Pakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Mnangagwa. Instead every president vafokase nenyaya dzeservices dziri nedzimwe kune vanga vari kuti it's our time to take over. Tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party. Asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kupati yakazobuda vice president vaine magi vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa mupati nenyaya yekutuka baba namai mugabe. Zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paye kuti vaitumwa nemutevedzeri wabva vamugabe vamunangagwa. Saka all this discord yamupati ndo yatisusu tichikumbira kuti president vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinawo vanoti tinawo mugabe masikati manheva chironga kuvatopla.
Tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amaa musiri kufara nawo ndeapa.
Yes, takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalized. From now onwards achataura slogan iyoyo ngaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani otipa umboo hwacho.
Sachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno vachitaura vari parunare kwamutare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti riri kunyunyuta nekuparara kwaita upfumi hwenyika richiti hapachina tarisiro yekuti hungamuka zvakare kana hurumende yezano PF ikaramba iri panyanga. Mutungamiri webato iri vaJacob Ngarivhume vanoti kuparara kweupfumi uku kwaita kuti bato ravo mangwana riite musangano nevatori venhau richizivisa ruzhinji rweZimbabwe nematanho ezvarinokurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvatiri kunyuita nazvo sevana veZimbabwe ndokutambura kwaite vanhu kana kwatiri kuita sezvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwemamiriro akaita upfumi. Nyika iri kutsva, vanhu vatambura zvakanyanya. Saka tine vanhu vari kutendera vachitaura nevanhu. Tine zvinhu zvakawanda zvakatiudza vanhu kana zvavakanyunyuta nekuda kwazvo. Saka ndichange ndichitaura nevanhu mangwana ndichiadresa press conference nekukurukura maringe nemamiriro akaita upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Muri kumbonzwisisawo here kuti chii chiri kukonzera kuti upfumi husvike pahwawe?
Kutaura chokwadi, zvinozivikanwa nevanhu veZimbabwe kuti upfumi huri kukanganiswa hurumende yeZANU PF iri kutonga. Latadza kutonga uye latadza kugadzirisa nyika. Saka hurumende yava mugabe ndeyati zvinhu zvisipa zviri. Izvozvo zviri pachena kuvana veZimbabwe. Ende ndo zvatiri kukurukura navo kuti dambudziko chairo chairo ihurumende yeZANU PF yava mugabe yasvitse zvinhu pazvasvika apa.
Mune nzira here dzekugadzirisa upfumi kunze kwekungonyunyuta?
Hongu, tinayo izvo mhinduro tinadzo, ndosakeno tiripo. Izvozvo ndo zvatoda kukurukura tiudze vana vemangwana kuti mhinduro dzedu ndedzipi maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Chii chamunganyanyonongedza kuti chaparara mune zveupfumi?
Zvinhu zvakawanda. Chekunongedza mawandiro zvakaita ungatoshaya kuti utange kunongedza chipi. But of course, chatinokwanisa kutonongedza zvino ndechekuti nyaya dzemari dzanetsa vana veZimbabwe kumaruwa nekumadhorobha hadzina zvachose. State of economy yedu in terms of money, you know, mari haipo. Liquidity crisis, hapana mari yekuti ukanyashande mari yako ikaiswa maakaunt haisi kubuda. Ukanyaiwana haisi kushanda. Iko zvino inflation, zvinhu zvaakukwira mitengo, mukatendere mashops umu, mitengo iri kukwira zvisingamboipi. Zvimwe zvezvinhu zvanyanyoshungurudze vana veZimbabwe zvekuti haasi chakaziva kana chokubata.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Apo uwandu wevanhu vari kunyoresa huri kuburiswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC huri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga rinoti mutemo wekuti vanhu vane magwaro anoratidza kwavanogara huri kuvhiringa kubudirira kwechirongwa ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sangano reVeritas iro rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana-siyana ari kuongorora chirongwa chokunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro ave huchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye nehuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya, zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara, pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwa mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections, democracy and governance vaBatla Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Muna kuenda kuchipatara anosvika obvunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achihoja mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence, zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi? Mapepa vagara vainawo mudzimba, vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuabudisa mapepa aya. VEC vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matingati mupolling center, nokuti iko zvino pakusarudzo iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvichireva kuti munhu achatendekwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT variwo mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore moyo.
Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially imi vechidiki, ndikuhwai chaizvo kuti nyaya dzeproof of residence wokushungurudzai, asi ndikukumbirai kuti hazvinetsi, endai munorejista mutore maafidaviti kuzeki, ndiwa vachakubatsirai kuti mubatsike nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatoreland, Valizwe Jamela, vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vave nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezek vatambire zvinhu zvakasiyana-siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musuwa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Epworth, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro; Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North; Zarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje; Central, East, North ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matevheleland North, Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matabeleland South, Umzingwane, Matobo North ne Mzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aive mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab acharopodza kuputiswa kwebambu nemugovera rakaurayisa vanhu vanosvika 295 muguta guru reSomalia reMogadish. Mokta Robo, uyo aive mutevedzeri wemukuru mukuru weAl-Shabaab, ataura mashoko aya nhasi mushure mekushanyira chikwatara cheMedina chiri muMogadishu achinopa ropa. Ati kurwisa kwakadai kune uipi hwakadzamisisa uye idambudziko guru kwazvo. Mushure memakore anodarika 56 ehurumende dzisina kwadzakarerekera, Austria inenge yave kurerekera kudivi rekuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu, apo gurukota rezvekunze kwenyika vaSebastian Kurz vanokurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzenyika iye. VaKurz vakakunda musarudzo dzakaitwa nesvondo uye vave kutarisirwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. Masangano Elections Resource Center neZimrights akaparura chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vachishandisa vaimbi nemimhanzi yavo inofarirwa munyika. Godin Manguza anotipa nyaya iye.
Come on, you can, you can. Vachitaura apo vaiparura chirongwa ichipachigwanyika kuchitungwiza nemuswe mugovera mukuru weelections resource center vataonda chimini vakati vakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti hapana ruzuro rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration izvo chirikuitwa neve Zimbabwe Electoral Commission. Vachimini vakati vakaona zvakakodzera kushandisa vaimbi vanofarirwa neveruzhinji kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota vachiti izvi zvichaita kuti vakawanda zvikuru sevechidiki vanyorese kuvhota.
Chirongwa chedu ichi ndechekuedza manje kuti tinge tichibudisa shoko rekuti vanhu ngavaende kunonyoresa vavhote chii chinodiwa kuti vange vachikwanisa kuvhota sezvamaona zeki iripo vachipa dzidziso idzodzo. Saka chirongwa chatiri kutifungidzira kuti tikachitanga sezvataita izvi tichachitenderera nyika yese.
Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vakati vanhu vanofanira kuziva kodzero dzavo pasarudzo uye havafaniri kushishidzirwa. VaMachisa vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vaone kuti vanyoresa panzvimbo chaidzo dzavanoda kuvhotera.
Saka tiri kukurudzira kuti mhuri yeZimbabwe nezeki ngatitarisei kuti information yakanyorwa pachipepa chauchapiwa chechia ndiyo here usati wabuda muregistration center.
Vakati vosangano ravo riri kuongorora nyaya dzekuti pane mamwe masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavasainire magwaro anoratidza kwavanogara. Vakati Zim Rights ichamhangara nyaya iyi kumapurisa kana yave neumbowo.
Tinoda umbowo wekuti sabhuku abhadharisa mari. Umbowo ihwohwo hunowanikwa nematrikisa takatovataurira kudhara.
Elvis Tatenda uyo akatonyorisa kuvhota akati chirongwa cheERC neZim Rights chakanaka chose sezvo chichipa ruzivo pamusoro pezvinodiwa kuti vanhu vanyorese kuvhota. Mutevedzeri wasachitaro weMDC notungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaMorgan Komichi vakaimurawo chirongwa ichi vachiti chinofanira kupararira nenyika yose. Vaimbi vane mukurumbira Soldier Love, Gasp Warrior nevamwe vakatandadza veruzhinji nemimhanzi wavo uye mukuridza imomo vaipota vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Zek iri kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota gore rinouya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza, ndini Godwin Manguja.
Sangano reHarare Residence Trust rinoti vanhu vose vari kuda kusarudzwa kuve munyori weguta reHarare havakodzeri kuita basa iri. Mashoko aya anotevera kubviswa kwavatapiwa mashakada veMDCT pavanhu vatatu vari kufanirwa kukwikwidza kuti vapiwe basa. VaMashakada vakabviswa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vachinzi vane chinzvimbo chikuru mubato ravo, pakasara vanhu vaviri vanoti munyori weGweru amai Elizabeth Gwatipedza naDr Kainos Chimombe, mumwe wevakuru vakuru mukanzuro yeHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamiro sangano ravo.
Pakati chitarisa tinoona kuti pane zvinhu zviri mubumbiro remutemo zvisiri kutedzwa zvakazara.
Mitemo iri kuchorwa ndeipi?
Tine bumbiro remudu reconstitution reZimbabwe rekuti munhu angadomwe kuti atungamire guta haafanirwi kuve munhu anozivikanwa bato raakamirira kana kuti raanotsigira. Saka tinoona mutarudzwa kwatown clerk weguta reHarare wakadomawo anozivikanwa ari mutungamiri wekubato reMDCT waDr Tapiwa Mashakada.
Ko vakasarudzwa vese ava munovashorei?
Vanhu vacho vose vari vatatu vane zvinhu zvizhinji zvatisingagutsikani nazvo zvekuti hatisiri kungotarisa yavaMashakada chete. Vachipedza ari kunetsana nevanhu vekuGweru nekuda kutenga maketeni anodhura. Zvino haasati atombogara kuGweru asi asida kuuya kuzotungamira Harare. Dr. Kainos Chimombe, munhorondo neguta reHarare tinoziwa uye tine umbowo hwekuti wakaita madecisions akati wandei akaita kuti guta rirasikirwe nemari. Macases waifanirwa kunge wakabatsira guta asi kanzuru iri kungoerekana yangokundwa nyaya dzine chekuita nelabor.
Precious Shumba ndio mukuru we Harare Residence Trust vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abata onyanzvi munyaya dzemitemo yezvekutongwa kwematunhu vakudzai kadzere avanoti bumbiro remutemo redu rinorambidza kusarudza vanhu pamabasa nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira.
Tingati zvirikuitwa pamutemo asi mutemo wacho weEden Council Act unofanira kuti unofanira kuenzaniswa ne constitution, nekuti constitution yakapa iyo masimba devolution kuma local authorities. Saka ma local authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaura kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neEden Councils Act yamuri kutaura?
Ini ndanga ndisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakarambi kunge vachiapply. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, ine zvichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsoteedzerwa zvakanaka. Nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa chienderana nebato rematumbiro enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana kusarura kunofanira kuitwa zvichitarisa kuti munhu ari webato riri.
Vakudzai kadzere nyanzvi munyaya dzekutongwa kwemaguta vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvengezi Platinum Stars neFC Platinum zvadimbura utungamiri weDynamos pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League kusvika papoindi imwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Mike Rukariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesvondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezvePC Kariba. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Blyo City 1-0 nemugovera, ukuwo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium neZuro. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, points imwe chete pamusoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo atsara. Asi murairidzi wemadamburo Tonderai Ndiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatiziva zvinoitika kumberi, tiri mumaoko aMwari. Semakore ese sezvatinongoita ticharamba tichingorwa kusvika togumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndecheCapes United, icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova Triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Rovers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM apo tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota. anokoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamwe na Chris Gande na ntungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abesifazana bakhona abanye sibili abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihloniphe abesifazana nabo bathole isithi yabo ekusekeleni omongameli welizwe.
Izigaba zebandla lezano PF zonke ezilichumi sezivumile ukuthi kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe.
Siyaphuma sika kuma provinces zonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregista. So siyabe silama tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. I don't have abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayeregista.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota kuhlelo olubizwa ngokuthi RIS Tiritese.
Isibhedlela sempilo kobulawayo sithi liyehla kakhulu inani labantu abadinga indlela zokwelamisa imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izigaba zebandla lezano PF zonke ezilichumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress osiphangiphangi ukuze kukhethwe osifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe. Kodwa okulokhu kungacacanga ukuthi kuzaxotshwa yini oyedwa wabasekeli bakamongameli ngoba bengebesilisa omnumzana Emerson Mnangagwa lomnumzana Phelekezela Mphoko. Omunye njalo umbuzo ngothi yena usifazane ozakhethwa vele oyabe engubani. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala ebandleni leli kukhomba ukuba umnumzana Mnangagwa nguye ongaxotshwa kungene unkosikazi Mgabe esikhundleni sakhe. Kodwa bakhona njalo abanye abebandla leli abathi kungabunjwa esinye isikhundla sabasekeli bakamongameli bebe bathathu. Sixoxe lelunga ledale le Central Committee ebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye ubulawe la njengabanye ama provinces uvumile sibili bana umnyaka lo njengoba sikhangele bona siyekhetheni sihambe siyenza i Congress yethu ebandla lezano PF ukwenzela bana sibe sikhangele sicubule njalo si isiqinise i-candidate yamongameli mfelo wethu uRajini Dlala ubona nguye ozasibelela ekhethweni elizayo umnyaka lo ozayo 2018.
Sizwa kuthiwa okunye okuzethulwa okuthiwa i-agenda ngesilungu kugoqela ukubana kukhulunywe ngodaba lomsekeli kamongameli owesifazane. Kuliqiniso yini?
Ye, abesifazane bakhona abanye sibili abafisa abana bona ngokubuyele endaweni nalana bana sihloniphe abesifazane nabo bathole isithi yabo ekusekeleni omongameli welizwe. So bona ngathi labo sibili bawugqinisa khona kwaza kuvelela emozweni kuvelela ku-Women's League emhlalo zezano PF.
Khona kuliqiniso na ukubana umnumzana Emerson Mnangagwa ulakho ukususwa esihlalweni nge Congress?
Mina ngimele uqinisi bangilazi njalo bangikwazi mina engikwazi khona ke sikukhulumileyo ngapha koBulawayo
Hello,
ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olilunga lebandla le-PDP.
Uma ungabhekisa uzathola ukuthi ukwenza kwezano isikhathi sinye ngasinye ma kukhona into ethile abafuna ukuyifeza bayaguqula nje imithetho yabo kube nento ethile abaqala ukubanga umsindo ngayo. Ungabezwa sebeshaya kakhulu ingungu ethile efisa ukuthi kube khona isihlalo esithile sivulelwa sivulela umuntu othile, hhayi ukuthi into iyohlala ikhona. Umuntu othile abanaye engqondweni ukuthi uzibani banyana uzokuyangena laphana ngemva kokuba singavula isikhala sakhe. Ngizokukhumbuza ngesikhathi kufakwa umama Joyce Mjuru ukuthi aphendlebe isikhala sokuthi abe ngu-vice president. Lokhu kwenziwa ngesikhathi kungafuneka ukuthi umnanga kwangene. Bakukhulisa bakuqakambisa ukuthi bafuna isikhala esinye sabo vice president kungena wesifazana. Kusazi ukuthi ngasohlangothini lezaphu kuzongena umuntu wesilisa. Ngasohlangothini lwabesifazana bafuna ukufaka uJoyce Mjuru. Bamfaka ngaleyo ndlela. Kuthi ngesikhathi sebefuna ukuthi bakuguqule lokhu bakutshintsha bathi hhayi noma ngubani nje kungakhathalekile ukuthi ubulili bakhe ngobowesilisa ngobowesifazana angangena. Namanje kwangena umnangagwa sezitshintshile izinto manje sezimvuna wayangena lo baba umphoko.
Okukuthi nxa kungenzakala ukuthi abe nguye ngomunye wabasekeli bakamongameli singambona na esiba ngumongameli kwelizayo?
Uma uhlolisisa ngelo muntu ohlola insimu uzobona kucacile nje ukuthi kudlalwa mdlalo uphi, imfumba ifunja kuphenga kusiphi isandla.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-PDP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo. Inhlanganiso lezi zibambisane labaculi abasakhulayo ababalisa uGaspi Warrior lo Soldier Love. Kuviga uMavis Gama.
UZulu uphume ngobunengi esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center ERC le-Zimbabwe Human Rights Association ZimRights owenzelwe emavinkilini aweChigovanyika emzini wase St Mary's eChitungwiza. Zakamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bemukele ngenjabulo ukudla kwabaculi beqembu labesifazane asesebatsha le Syndicate Sisters uGaspi Warrior lo Soldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRights unkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafucileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphuma siyafika kuma-provinces zonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyirejista. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezehlukeneyo. I don't think abantu baphumile CV and baningi abantu abahambe bayirejista, yikho esikuthakazelelayo. Akhathe siyafika emaphandleni, sihambe emaphandleni sibila soze singene emathawni kuphela.
Bathi kunengi abakunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele zilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama-registration centers abantu abahamba lama-wheelchair kumbe abantu abakhulileyo baye bengakwazi ukufika. Amanye bekusecond floor njenge-Mount Pleasant Hall I registration center yabo ibiphezwe kwe stage. So sihle saphalela izeki incwadi sacela ukuthi behlise I registration yabo. So kathethi bahle bayehlisa bayifaka phansi.
Bebekhona abasebenzisana nabeZimbabwe Electoral Commission ZEC, ama-voter educators, okubalisa umnumzana Thulani Siwela, ukuthola isiZulu ukuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe lelungelo lokuvota kukhetho oluzayo.
Siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema-registration centers ethu, siyakunika iform okuthiwa yi-VR9 lisebenza njenge-affidavit form. So wena ungabuya siyakunika ulifile. Ifomu leli alithengiswa, uyalinikwa mahala. So ungabhadali imali yokuthi unikwe ifomu lenelo. Khona ngale thentini sino-commissioner of oath uyakudindela even ifomu lakho eliyi-VR9 ukuthi yenekele ukuzorejista.
Uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala e-St Mary's, insuku zakhona zingakedluli.
I-blitz yethu ngapha e-St Mary's sizavala mhlaka 25 October, but singavala ngapha eduzane lezindlini zenu. Siyabe sikhona emakoni shopping center, siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale ngomakoni. So wena okudingakalayo ukuthi wena register namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi usisilandela thina, ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi fanele ukuregister.
Abe-ERC leZim Rights bathi balethemba lokuba kuyakuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uZulu abhalise ukuba lelungelo lokuvota, iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara. Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South. Shonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Shingo, Chirezi, East, West, South and North, Mwenezi, East and West, Chivi, South, Tebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Tebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Nsiza, Nsiza, North and South, Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2018 luyaqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. Ngaphandle kwengxaki ezimbalwa uZulu ahlangana lazo, abanye babikwa nje besithi kabalawo umdlandla wokubhalisa, kanti abanye ngabathi kabalalwazi olwaneleyo. Abasakhulayo ikakhulu babikwa besilela kakhulu kulolu hlelo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yabatsha, i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
iqiniso ukuthi abantu iningi abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi iburegister ukuze beyefuta. Ngobana ikakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu, abantu kabaselayo into enothiwa yokubekezela. Ngoba ku-PGR le entsha ngibona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa ayenelise ukuregister. Ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes to register, uqeda abantu uthando. Ngoba uzathola ukuthi ilayini ibende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona. Ngise mbuyela futhi emuva mfowethu Nkomo, abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokuregister sifanana xathu lokuregister kwabantu bezanu PF nxa beregistela ukuba yi-membership yezanu PF. So kusuka abantu kubaphiqe bengazwisisi ukuthi behle bezitshele ukuthi nxa sisiyaregister ngezanu PF nxa inika abantu amakhadi awezanu PF ezama-members abo bayenza exactly registration sebebona ngani already sebehle besiyavota. Okuyukuthi kusokudinga ulwazi oluningi. Ngiphinde ngisole lezeki ngoba izeki ayizange ibe le-awareness kakhulu ebantwini, azange iphume phandle.
Njengehlanganiso liyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga sebekubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista ngoba akunantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Leyo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade ivele sibathwala ngezimoto besiyarejista yebo ezigabeni ezijiyeneyo.
Umnumzana Zenzo Nyoni ngumkhokheli wenhlanganiso yabatsha i-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngohlelo oluqutshwa ngabe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission elokubhalisa amagama kuluhlu lwabalelungelo lokuvota.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Owesilisa ubotshelwe icala lokuthi amabhomba amabili edolobheni le-New York elithiye abantu abangamatshumi amathathu belimele ngompandula nyakenye ufunyenwe elecala ekumisweni kwakhe lamhlanje emthethwandaba.
Imuli eziningi seziqalisile ukungcwaba izihlobo labangane abafele engozini yokudubuka kwebomba eMogadishu ngomgqibelo. Lokhu kunakanelwa ukuthi kungaba kubangelwe ngabeqembu le-Al-Shabaab. Kufe abantu bose abangamakhulu amathathu i-276 kusehlakalo lesi.
Kwezempilakahle isibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sibika ukuba inani labomama labesilisa elizodinga usizo lwenhlelo ezijiyeneyo zokwelamisa kuhle imuli liya lisehla kakhulu. Bekhuthaza abantu ukuba baze bazothola usizo lolu ngoba kuqakathekile ukwelamisa imuli. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labesifazana kubikwa beyibo abeza bezodinga ukuthola indlela zokwelamisela khatshana njalo bahle baqale ukufundiswa ngendlela ezehlukeneyo ngesikhathi bezobhalisa bezithwele bethi sebebeletha sebesazi indlela abazazisebenzisa uma beyabe kuyilabo abaqala ukuzithwala. Iningi labo mama bathi basebenzisa amaphilisi kuthi abanye bathi basebenzisa iloop ngoba ayibaletheli inkinga eziningi uma beyisebenzisa. Unkosikazi Faith Rejoice Moyo obezohlolisa ingane yakhe okweviki yesithupha eMpilo Central Hospital uthe uyaqala ukusebenzisa indlela yokwelamisela khatshana njalo ubone amaphilisi engcono ngendlela abamfundisa ngayo.
Ngikuthi ngiyaqalisa ukusebenzisa iPhenyi Planet. Ngisho ngokunciphisa ama-secure iPhenyi Planet Health. Because ngibathe befundisa ngimbona ngikho ngu-understand better more than amanye ama-methods.
Kuthi uchelesile Ndiweni uvumelane lomamoyo ethi amsebenzela kahle njalo useke wawasebenzisa.
Ngisebenzisa i-secure amaphilisi ayangisebenzela kahle. Hayi sengingasebenzisa.
Unkosikazi Nometha Mahlangu uthi yena usebenzisa idepo ngoba uhlaba ngemva kwenyanga ezintathu ekhuthaza abanye omama ukuthi bayisebenzise.
Idepo ingisebenzisela kuhle mhlaba after 3 months akulama effects. Sengile 1 year. Bakhuthaza ukuthi bayihlabe ngoba ayilama effects, ayihluphi, awukhohlwa. Yinto othi uyayihlaba uhlale i-3 months zakho ubusukhangela i-review date yakho ubususiyahlaba futhi.
U-Ayibongwe Ndlovu uthi usebenzisa amaphilisi njalo usele minyaka elithumi ewasebenzisa.
Ayibonga Ndlovu, usebenzisa ama-tablets elofemingani, hayi wona a-right, ngasentshela i-problem ngawo, ngasebenzisa lani, sengile 10 years, no problem.
Unkosazana Patience Maseko yena uthe usebenzisa indlela ye-implant efakwa ngaphansi kwejwabu okweminyaka emithathu, kodwa uyaqala ukusebenzisa lindlela.
Ngisebenzisa i-implant 3 years. Hayi, so far angaboni i-problem. Hayi, angangena esikhathini but angaboni any problem. Nayi, ukuthi angikwazi ngoba ngokuqala sangeke ngitsho.
Unkosazana Bongani Lunga uthe usebenzisa ijekiseni le-depo njalo usenabantwana abane eyisebenzisa.
Ngisebenzisa idepo, ngihambela kahle, angikaze ngibone problem la. Senze isikhathi eside ngoba senzenza abantwana abayi-4 ngisebenzisa. Ngiyabakhuthaza ukuthi bengayithuki ukuthi kumbe ningabalimaza kumbe badimezenje ezinye izitho zomzimba wabo kade hayi ilungele ukusebenzeka kuhle, ayilahluko ayilani.
EZimbabwe kulendlela ezifika ezilithumi lambili ezisetshenziswa ngabantu ekwelamiseni imuli kuhle ezibalisa amaphilisi ayimihlobo emithathu, amajazi kamkhwenyana lomamazala, amajekiseni, ukuqunywa kwemithambo ethwala inhlanyelo kubomama lakubobaba kanye lokulandela imvelo ngokuhayi emacansini ngensuku ezithile. Iningi labomama lisebenzisa amaphilisi lamajekiseni ahlukeneyo kube lehlekana labaqunywa lababotshwa imithambo ethwala inhlanyelo. Isibhedlela seMpilo Central Hospital sikhuthaze uZulu ukuba aphatheke kuhlelo abalazo zokwelamisa kuhle imuli. Bethi amajazi abakhwenyana labomamazala bapha abantu kungelambadalo amaphilisi alidola kuthi ukufaka ijadela ngamadola alitshumi lanhlanu ukuyikhupha ngamadola alitshumi. IDepo Provera ibiza amadola amabili kuphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umunisipala weGwanda uthi uzaqhubeka ehlawulisa izakhamizi idola elilodwa ezifuna ubufakazi besiqiniseko salapho ezihlala khona, iproof of residence, kulabo abafuna lobo bufakazi ukuze babhalisele ukuvota. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Inhlanganiso yezakhamizi eGwanda ibika ukuba yabhalela umasipala icela ehlise linhlawulo isuka kudola isiya kumasenta litshumi ukuze lalabo abaswelayo benelise ukubhalisa ukuvota. Gumpendule ebhalwe ngumqondisi wenhlelo zeCouncil uTown Clerk uNkosazana Priscilla Nkala uthi umasipala ke nelisi ukwehlisa lenhlawulo ngoba yavunyelwana lapho kuhlelwa ibhajethi yalonyaka kodwa waphanga wathi uZulu ulakho ukuthola lezi ncwadi kumakhansila emawadini abo kungelambadalo. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi kunzima kuZulu ukuthi abone ukhansila ngoba iningi lihlezi liphatheke kweminye imisebenzi njengabanye bengamabandla ezombusazwe abangawasekeliyo. Ngakho ufuzwa uthi sebezathatha amanye amanyathelo ukubamba ngabandla ikhansili ukuthi yesule linhlawulo.
Nxa igovernment iyayihlisa ukuthi abantu bengabhadaliswa izithupha lama birth certificate but when the council insists ukuthi babhadale i-proof of residence, so sesiyidlulisela phambili kwabaphatha ama-elections ukuthi bebonthi into enjalo iphathwa njani ngoba asile ama-commissioners of oath lapha eGwanda umbayi balotshi uyinxenye ngumagistrate labe-prisons labo babhadalisa, so ukuthi abantu becontinue futhi bebhadala le council kawusebenzeki.
UNkosazana Sichathisile Ndlovu wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust laba abakhangela ngendlela ohlelo lokubhalisa ukuvota oluqhutshwa ngayo bade okwenziwa ngumasipala kukho emthethweni.
Ukuthi bethengisele abantu abavele bezihluphekela abathola nzima imali bebathengisele i-proof of residence ngedola akukho right, ngoba layo imali yangkhona ayi-indicatwanga kakahle kubhajethi ye-council okutshengisa ukuthi ngezinye izimali ezingenayo zingasebenzi ngokusemthethweni.
Okhulumela ibandla le-MDC umnumzana Eke Moyo uthi inyathelo likamunicipal leli lizavalela uZulu ukuthi abhalise ngobuningi.
Lokhu kudiscourage abantu ukuthi baregister as voters. Abantu kumele babekwazi ukuthi ukuvota lelungelo likabantu lobani, but the moment say kungani kulabantu abayenza abanye bengarejista uyadisturba kakhulu kubuhlungu, akuyenzi i-fair playground wonke umuntu abe nelungelo lokuvota.
Ikhomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission layo ngeyingesolwa kakhulu zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lentatheli zindaba ngembadalo efunakalayo kulabo abafuna ukukhangela ukuqhutshwa kokubhalisa ukuvota. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawandeni eGwanda.
Kwezemidlalo akukacaci ukuba kuyozalwa nkomoni phezu kwengalane yemiklomelo ekupheleni kwesizini kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yamaviki amabili lathobami nembili. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Sekusele imidlalo yesithupha ukuba imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Laka Premier Soccer League ifike komlindi uyaqina, njalo usuvutha amalangabi umncintiswano wokuphakamisa isicoco salonyaka. Iqembu le-Dynamos lona elibe ngutshiki lobhanca 1-1 le-ZPC Kariba ngomgqibelo yilo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa, kuthi ngemva kwalo kulezimbamgodi abafana benkezi platinum kanye labe-FC platinum. Iqembu lebantu yilo elijeke amanye wonke engalaneni le miklomelo elitshumi lantathu. Iqembu leshabani mine lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni le miklomelo ngamashumi amathathu lanye. Umqeqeshi weqembu leWange uBig Boy Mawiwi uthi yena abacabangi kakhulu ngamathuba abo okusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
Sihlelele midlalo eyisithupha njalo asicabangi ngokugunyulwa kwesigaba saphezulu, kodwa sikhangela umdlalo esiyabe sibhekane lawo, okutsho ukuthi khathesi sesicabanga ngomdlalo wethu olandelayo.
Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho kulemidlalo eyisithupha ekhangelelwe ukudlalwa enkundleni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe, kuthi ngolwesine kulemidlalo yemithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Izigaba zebandla leZanu PF zonke ezilitshumi sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano weCongress endaweni yeConference ngompalakazi ukuze kukhethwe owesifazana ukuba ngomunye wabasekeli bakaMgabe.
Inhlanganiso ezisebenza loZulu zisungule uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hello Chris Gande, silichiya ku Studio 7 Live Talk elilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.